Mutungamiri wemubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance Vanelson Chamisa vaita misangano miviri kuVictoria Falls neHwange nhasi. KuHwange vaChamisa nevamwe vari kukwidza musarudzo idzi vadonha patafura huru kana kuti stage yavanga vari asi hapana akuvara. VaChamisa vatambirwa nemufaro mukuru apo vaita musangano kuHwange vasati vaenda kuVictoria Falls. VaChamisa vati vakasarudzwa vachaunza budiriro munzvimbo yeHwange kwete zviri kuitwa pari zvino.
Dambudziko ravakomana vezanu ndevekuti vanenge vachifunga chioko muhomwe. Hakuna anouya kuzoita basa asina kungozvitona kuti tikupe chioko muhomwe, utipe chioko muhomwe. Isu toda kupa gadzira ipapo, ndakasiya ndaudza vari kubhinga ndikati patinongodzoka first 6 months mune makona activity, kune mahot springs, kune fishi dzakanaka zvisingai, kune the Tonga people who are so loving, so caring and so genuine their love. Vari tichifanira kuita matambudziko kwakadaro ndoko vakavataura ndikati patiri kudzoka tida kusumudzira upenyu nemagariro evanhu muranaunda imomo. Isu tauya muHwange nokuti Hwange ndakati hayo hatingaipfuure. Hwange is a historical significant area. Kuno ndokwakafira 472 vashandi muna 1972. Asi onai kuzanupeo goro negoro rejabira rokuda kupira midzimu vachishandisa vanhu vakafa. Pachabuda hapana kumhuri dzacho wewe victims weprogramu yakaitika iyo. Aiwaka ndauya kutizokupukutanisozi pamatema ndichikuudzai kuti nhamo yenyu yakupera mani, ndichikuudzai kuti aiweke zvino makagara nasahwira wenhamo kwakuuya sahwira werugaro mukomana wechidi.
Pavapedza musangano wekuHwange vaChamisa vabva vaenda kuVictoria Falls. Vachitaura kuVictoria Falls, vaChamisa vatora mukana uyu kudzidzisa vanhu kuti vanovhota sei sezvo paine kakuda kufanana kwemifananidzo yavo neyaDr Thokozani Khupe.
Ndoda kuti muzive kuti gore rino Munangagwa haati kunde election asi Mangwari raka. Pane umwe musikana wataishanda naye akatadza kudzidzisa vision ya president Tsvangirai yokuti tifambe pamwe chete nemaalliance partners edu. Saka iyeye akada kunotorawo mukana wokuti aende kunonyoresa kuti MDC. Takaenda kumakotsi patakaona kuti referi wedu pane paari kumhonotamba naye achijoinana. Zvino isisi takati haiwa vanyanga vaona, takachinja nyaya yesirogani yedu. Muchaona kuti patiri kuvhotera pachanza muruoko mune mune picture yekandidate yedu president. Asi pazasi pakanyorwa kuti MDC. Pakanyorwa kuti MDC. Pane panenge pakanzi T, aiwa apo hapasi peda. Musarasa vhoti nekuti mukavhotera ipapo mavhotera kurasa vhoti. Muri kundizwa zvakanaka? Mazwa zvakateura? Chisa baba chisa?
Chisa!
Kukula?
Izezo!
Tichiri kumbokweshana naye musikana kuti adzidziswe nekuti wakaba. Vhoti yedu ari kuzama kuda kuti vanhu varasike. Vanhu vanovhota by mistake opinda muofisi by mistake. Kupresident hakuna basa hatikosera vakaita sei. Havagoni kukonfuza vanhu. We are worried about kuparlamentary. We are worried about kucouncil. Okay. Matinoziva kuti imi makachangamuka muri kunovhotera pakanzi chii? Pakanzi chii?
Vaviri ava vaive vatevedzeri vamuchakabvu Morgan Tsvangirai asi pari zvino vave makara asionane. Panyaya dzezveupfumi vaChamisa vavimbisa kuti vari kuzobvisa mari yebond note kana vasarudzwa.
Chisa mama chisa?
Chisa!
Tandaro tima kudzorera the savings culture mumabank. Vazhinji vari kutaura kuti kumabank uku hakuna mari. Vanhu vanopedza makiu. Ukaenda kuiko cash mari yako iri kurohwa 20% commission, 25-30% commission. Handizve? Chisa mama chisa?
Chisa!
Haisi dambudziko reiko cash, dambudziko nderehurumende. Hurumende inofanira kukonzerisa kuti zvisaitika izvozvo.
Vavimbisawo kuti vachavandudza zvinhu munyaya dzezvezvipatara. Asi vachitaura panyaya yekuti bato rezanu PF raurayo upfumi hwenyika, vamunyaradzi Paul Mangwana, vanhu vamunyori wezvemutemo mubato iri, vaudza Studio 7 kuti nyaya yezvirango ndiyo yauraya nyika, kwete bato rezanu PF.
No, sanctions have caused more suffering.
Sarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kukwidzwa nevanhu 23 zvisati zvamboitika munhoroondo yenyika.